Muzvarechi mene vataura mashoko aya ane Studio 7 nasi mushure mekunge vabuda mumusangano wekutambidzwa kwemichina mitsva inoongorora utachiwana HIV AIDS pachipatara chikuru chemutare Provincial Hospital. Michina iyi yakapiwa chipatara ichi kubva kuhurumende yeAmerica. Muzvarechi mene vanoti hapana zvichaitwa kune vanotengesa mumigwagwa sezvo vari kutsvaga kurarama.
Rudzingwa tirikuvaita replace my designated areas. There's no vendor who's been chased away.
Vanotiwo hurumende inofanira kutanga yavatsvagira pekutengesera isati yavadzinga.
Haundibvunzika nhasi kuti ndoti chiini nyaya yekudzingwa kwemavendors. Kana unge uri kune suro wangadai wakaziva kuti it was cleaning day. Handizi hapana vendor akadzingwa. We were nikikiri identifying my sites. Ekuti tiise vanhu vemusika, ekuti tiise vanhu vema flea markets. Hapana kana pakataurwa kudzingwa kwemunhu. Waundibvunza nyaya yekudzingwa. Ha! Haunyari.
Muzvarechi mene nezuro vakashanyira nzvimbo dzose dzinotengeserwa nevanhu muguta remutare vaine chinangwa chekuti vaise musoro pamwe chete kuti vaone kuti ndeipi nzvimbo yakakodzera yekuti vatengesere zvinhu zvavo. Kanzuro yemutare inofunga kuti pane vanhu zviuru makumi maviri vari kutengesera zvinhu mumigwagwa yeguta remutare. Zvichakadaro vanorarama nekutengesera muguta remutare ava nhasi vaudza Studio 7 kuti hapana kwavanozoenda kudzimara hurumende yeZANU PF yavawanira mabasa mamirioni maviri akavimbiswa panguva yesarudzo dzemuna 2013. Mumwe wevanotengesa mumugwagwa vaProvidence Munyanya vanotiwo vachakamirira mabasa akavimbiswa nehurumende.
Vakati promisa 2 million jobs andizika and they fail. Kungati vaya mtuwa tumili dozo jobs andika. Havana kuzoka kwetira again mti no. Patuwa mili jobs chika tataza. Itaona 500 jobs. Chai naima jobs andika.
Edgar Manuele awa wanutingisa shangu. Page kwenye kampani ya Bata Mamtare. Vanoti havana majinji ni zhuda kuitwa. Kunzebe kuti vabi mbiswa kasinga peri ni hurumende mabasa pasina chinomuda.
Changu mchatino ngoda nkawene marori. Otisifika pa ni mavenda. Ota mavenda pindaye muende kubasa, tinoenda kumabasa, rode isara yakachena.
Vapenyai manyawi, vanoti dzose nzvimbo dziri kutaurwa kuti vachange vachizoendeswa hadzina kukodzera sezvo dziri kure nekwavanowana vanotenga zvinhu izvi. Zvichakadai meya weguta remutare kanzura tatenda nhamarare, vanoti vachamira nechisungo chakaumbwa negurukota rematunhu nemaguta rekuti vanotengesa zvinhu mumigwagwa vabviswe munzvimbo dzisina kukodzera kutengesera vari. Asi mutungamiri webato ravanhamarare vamogenzvangirai vakabudawo munepfenyuro vachiti hurumende haifaniri kungodzinga vanhu isina kwekuvaendesa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.